jopo anokudai nokuti munomupa zvese chanoshayiwa ndachishayiwa chicho anokumbira musingamupi ndepapi panochema musingamunyaradzi ndokumbirawo jopo ndimuzungunuse mwari ndokumbirawo jopo anokudai nokuti munomupa zvese chanoshayiwa ndachishayiwa chicho anokumbira musingamupi nepapi panochema musingamunyaradzi ndokumbirawo jopo ndimuzungunuse mwari akati enda zvako ndini ndakupa mvumo akati enda zvako ndini ndakutendedza asi jopo muranda wangu iye jopo wakatendeka enda zvako asi usatore upenyu mwari hei jopo wenyu jopo ndamutadzaini ndatora vana vake gumi makwai matonge mambengamero jopo murume anotya imimi akavenga zvakaipa ndatemeswa musoro naye jopo wenyu muchene inga ndakati enda zvako ndini ndakupa mvumo wakati enda zvako ndini ndakutendedza asi jopo muranda wangu iye jopo wakatendeka enda zvako asi usatore upenyu ndamuona achikwena maronda ndamuona pfuma yapera mukadzi wake achimusema akagara pamadota shamwari tisisade kuvimba naye achisiririsa kwazvo ndamuteerera inzwai zvaipupura